Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 1 kubvumbi 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri nevatatu, 1523. Vaharuzivishe vanowanikwa vaine mhosva yekukurudzira mhirizhonga. Vana vadiki vari kubatwa neCOVID-19 voramba vachiwanda muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri nevatatu, 1523, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu makumi maviri nevana, 24, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa munyika. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru makumi manomwe nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevashanu, 76,995. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevaviri, 592. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane gumi nevatatu, 213, vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu, 193, vakafa. Manicaland ichitoverwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevanomwe, 137, vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana masere ane makumi masere nevaviri, 36,882. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana matanhatu ane makumi masere nevatanhatu, 34,686. Nengo yeMDC Alliance National Executive Council vamakomborero aruzivishe vakawanikwa nezuro vaine mhosva yekukurudzira mhirizhonga uye kuramba kuteerera zvaitaurwa nemapurisa. Izvi zvaitika zuva rimwe chete mushure mekunge hurumende yeAmerica yabudisa gwaro rinoshora kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Richinyora paTwitter paro, bato reMDC Alliance rinoti kuwanikwa kwaitwa vaharuzivishe vaine mhosva ndehumwe umbowo hwekushandiswa kwemitemo sechombo chekushungurudza vanopikisa. Gweta ravaharuzivishe uye vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vakosa Mncuwe vaudza Studio 7 kuti dare redzimhosva richapa vaharuzivishe mutongo wavo uzere musi wechipiri svondo rinouya.
Iya, makomborero akaapia mucourts nhasi and akawanikwa ane mhosva yekuti akainsaita public violence nekuti and also kuti akaresista a police officer anga achiita kumusunga. So dare rakati akawanikwa ane mhosva and nyaya yacho icha continue muswa 6 April, nekuti prosecutor vanga vachiti they want to check kuti hana zvine mhosva zvaakapara. So from them muswa 6 April ndo icha continue nyaya yacho.
Saka pari zvino pane zvamuri kuita here? Anenge ari mujeri kusvika nguva iyoyo.
Ya parezvino we can't do anything nekuti hasati sentenswa. sentencing is iko kwa next week. After aka sentence one then in do patisha wana ma options yetu kutitoto itasei.
Iko zina hari kupi?
Hari ku harari remand, hari mojera.
Utano hawa waka dindi waka simba hawa?
Well, he appeared kuti ya aningari ari right haki. Aningari right haki. Anako complain anu kuti maybe anizwereleka na anything zwa anasu.
Abo wange bari kweta raba aruzivishe uye wachishanda ne Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Wakosa mwe bari parunare ku Harare ne Studio 7. Asi mkuru anona anezo kubulitswa kwe masho kwe Mzanu PF. Vata afadzwa mugwadi. Vauza Studio 7 kuti vanonzwira varuzivishe tsitsi nekuti varikushandiswa nevanhu vekunze kwenyika vati varuzivishe vanotumwa kuita zvinhu zvisingagoni kuitwa nevanhu ava kunyika dzavo.
Kana uri muhana wemuZimbabwe uchiita zvomatongo wenyika muZimbabwe uchitarisira kuti konzero dzako dzichengetedzwe muZimbabwe teedzera mitemo inote yakatarwa munyika yeZimbabwe. Naizvozvo kana kushandisa mitemo yekune dzimwe nyika kana kushandiswa newe nezimwe nyika vachikutuma kuita zvavasingakwanisi kuita ivo kunyika dzavo, vachikututumadza nokuita kuti ufunge kuti ungabudirira munyika yeZimbabwe kuita zvavasingakwanisi kuita kunyika dzavo. Mhosva ndeyako, unenge uri dutu, ndo chinonzi dutu ichocho. Saka zvaitwa navamakomborero arizvishe zvinoratidza kuti idutu mwana watinonzwira tsitsi nokuti waitumwa kuita zvinhu zvisingakwanisi kuitiwa nenyika dzaimutuma kana nevanhu vanobva kunyika dzaimutuma kana kuti nevanhu vanopa mari from nyika dzaimutuma. Zvinhu zvinonyadzisa, hatitarisire zvinhu zvakadaro kuvana vemuZimbabwe. Saka zvazvinongoreva chete ndezvekuti panguva dzino vamwe vose ngavachitora chidzidzo kubva kumaitikirwo akaita seaya. Remekedzai bumbira remutemo rakagadzirwa navanhu. Pamunotaridzira kodzero dzenyu, dzitaridzirei muchirespektawo nekucherechedza kodzero dzevamwe, kwete kuti pakuenjoya kodzero dzenyu motyora kodzero dzevamwe. Nyika haifambi chidaro. Saka naizvozvo ngavatakure muchinjikwa wavo.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvokubudiswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano revana chiremba vevana vadiki muAmerica reAmerican Academy of Pediatrics rinoti huwandu hwevana vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 muAmerica hwakakwira kwesvondo repiri mushure mekunge vana vanodarika zviuru makumi matanhatu nezvina vakawanikwa vaine chirwere ichi svondo rapera. Kusvika musi wa25 Kurume 2021 vana vanosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana 3.4 million muAmerica vanonzi vakabatwa nechirwere ichi mushure mekuvhenekwa. Chiremba vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kuNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga, vanoti hazvivashamise kuti huwandu hwevana kana vanhu vakuru vanowanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 hunokwira pose panovhurwa bandiko rezveupfumi zvakaita semabhizimisi nenzvimbo dzekutandarira.
Chandirikuona vakandemere ndechekuti macases whether maadults kana vana anokwira whenever economy yaita open up kana vanhu vasati vava ne immunity yatinogara tiri kutaura herd immunity. Of course we know kuti vana vanokwanisa kubata COVID-19 but manumbers anga akaderera all this time. But nokuvhurwa kuri kuita zvikoro tinotarisa kuti manumbers atachati kwirei. Asi izve tinoona kuti veCDC vakapaiwo marecommendations ekuti vana vanokwanisa kugara muzvikoro like 3 feet apart instead of 6 feet like they recommend kuma adults. What that means ndezvekuti pari kuvhurwa zvikoro and other things kuti vana vava kuinteracta, it means kuti tinofanira kunge tine urongwa hwekuti vana vakwanise kuita yatinoti COVID-19 safe behavior kana mapractices muzvikoro, which touches on social distancing, to apfeke ma face mask, totarisazve yekuti ma classrooms acho ari well ventilated here, ventilation systems here, nema breakers, ma plexiglass anoshandiswa ma businesses afuwa. So all those are things zvinofanira kuitwa considered, especially since vana vasati vakwanisa kubaiwa nhomba.
Tiri kunzwawo kuti kuri kuitwa tsvakurudzo neongororo dzekuti vana vange vachibayiwa havangati mavaccine trials. Mungatitaura kuti izvi zvinenge zvichiitwa pavanenge vachiita tsvakurudzo idzodzi?
Chatinga taura ndechekuti in general panenge pava nemushonga mutsva pese, whether ndewe high blood pressure, whether ndewe diabetes kana zvimwe zvirwere, vana usually ndo vanopedzisira kutora mushonga mutsva. Saka the same is true for COVID-19 mavaccine kana nhomba. Since ma studies aratidza kuti unoshanda kuvanhu vakuru, nao tava kuda kuti kuvana tione kuti unoshanda zvakanaka here, and uyezve madosis anokwanisa kunge ari suitable for vana ndeapi.
Tiri kuona kuti imwe mukukwira kuri kuita uwandu hwevana vari kubatwa nechirwere checovid-19, hakuna nyaya dzati dzanyorwa pasi kana kurekodwa dzekufa kwevana. Zvii zvamungatsanangura tichiona kuti vakuru vakanga vangobatwa nezvirwere izvi pandotarisirwa nzi pari kufiwa.
This is very encouraging kuti vana even vakabata chirwere checovid-19 havasi kurwara zvakanyanya. Of course, pane ma studies akaitwa anoratidza kuti pane ma syndrome mamwe anoitika kana zvimwe zvirwere anoti ma inflammatory conditions ari kuonekwa muvana, kana pane vashaya vashoma shoma vana. Saka izvozvo zviri encouraging kana kuti zvinhu zvatinoyeva kuti zvinge zviri kuitika, asi dambudziko nderekuti pane vaya vanobata chirwere vosaita ma symptoms, asi down the line vozotanga kuita mamwe ma symptoms. Zvinhu zvakaita sekufemera pamusoro, zvinoaffecta malungs. Saka those are things that we're only going to know with time. Of course, we want to encourage kuti vana vange vari kuinteracta out there, but chatinokurudzira ndechekuti ngavachiinteracta in a COVID safe environment, and hopefully nhomba dzinoapprovwa for vana very soon. I think some estimates said by the end of this year.
Avo vange vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Musangano wemazuva matatu wakarongwa nesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reJust Associates wakapera nezuro kwaMutare, uchibudisa pachena kuti madzimai akawanda munyika ari kuchorerwa kodzero dzavo mudzimba uye kumabasa.
Matambudziko ari kusangana nemadzimai aya anosanganisira kufamba mitinhu yakareba kuenda kuzvipatara kana kunochera mvura, kushaya zvekushandisa kana vachitevera vari kumajeri, uye vamwe vanoita mabasa ekutengesa bonde vanoti vari kushungurudzwa nemapurisa. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa, asi mutauriri wavo Assistant Commissioner Ponyati vanoti kana paine vanenge vachikorerwa kodzero dzavo vanofanira kumhangara kumapurisa votora matanho. Mumwe mugari wemaMutare muzvare Gloria Garapo vanoti kumatirongo madzimai anosangana nezvipingaidzo zvakanyanya kwazvo, kunyanya pekugara pasina kudzikama, zvikuru sei vaya vanopika vaine vana vacheche.
Maconditions ane majeri edu haana kukodzera kuti madzimai agare. Madzimai anoita zvirwe zvezvibereko, asi ukaona mablanketi nemaonogara hazvifaniri kuti zvinge zvakadaro. Tiuti futi kune madzimai anopinda nevanawo, hamuna zvinhu zvakakwana. Mune wana maitofanira kungawo mune maplaygrounds akakodzerana kuti wana iwo wanga uchitamba, because kunyange mai vavo vakasungwa hatifaniri kutyora kodzero dzavo dzewana.
Amai Plaxidia Mauto vekuBhinga vanochema nenyaya yekufamba mitinhu mirefu ine zvikara zvesango kuenda kunochera mvura kana kunoraura kuitira kuriritira mhuri dzavo.
Madambudziko anosangana nemadzimai ekuBhinga, tinosangana nemhuka dzemusango, nekuti patakagariswa hatakagariswa mumhuka. Saka tisu tinochera chera mvura hakumpinga aina mvura saka pakuno chera mvura tunofamba nzendo refu saka vasikana vanogona kusangana nevanovarepa theni kubatwa kwacho kwemarep cases zedu tinoshungurudzika nokuti ne society yedu nemagariro atinoita haazobudiriri
muzvare mebhoshumba avo vanoita mabasa ekutengesa bonde uye vachirarama neutachiwana HIV AIDS vanoti panguva ino yeCOVID-19 vanoshungurudzwa pakufamba kwavo vachida kunotora mapiritsi uyezve nevarume vavanosangana navo
isusu semasex workers tinosangana nenyaya dzekusungwa nemapurisa kurwiswa kwakanyanya dzimwe nguva anogona kuti wabatwa uno mapurisa acho anogona kuti auda kutorana newo futi pasina kana mari nemasoja kurohwa ndokumwe kunoyaya kuti kwatinoyaya kusangana nako semasex workers pambacho tinosungwa nemapurisa tichiendeswa kumaanenge kumasels asi wasvika ikokoko anogona kuti on the way obva toti ngatiraritise pasina kana mari ndonamo dzatinosangana nadzo
amai Melania Chiponda vesangano rejas vanoti musangano wavo wemazuva matatu wange wakanangana nekusimbisa ruzivo munyaya dzezvekodzero dzemadzimai nevanasikana kunyanya panguva ino yeCOVID-19 nelockdown jas mubatanidzwa wemasangano ari munyika gumi nembiri anorwira kodzero dzemadzimai ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.
Tarisa zvirimu mapepa nawo anasi. Herald rinoti makereke haasi kuzoita magungano aanowanzoita makore ose panguva yepasika kana kuti Easter uye anenge asingaunganidze vanhu vanopfuura makumi mashanu sezvakatarwa nehurumende kuri kurwisana nekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Financial Gazette rinoti kambani yepadenga Holdings yazivisa kuti kutengesa nyama nematepwe engwena kunzvimbo dzekudyira muEurope hakuna zvakwakauyisa mugore ra2020 pamusoro pekuvharwa kwenzvimbo dzekudyira muEurope nekuda kweCOVID-19. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Noti kwai handizvo kupatirana makano nhauriro dzichiri kindirira mberi. Ima hamuzvizivi here kuti maticha anofanirwa kupiwa mari? Munobata maticha nekuseri kweruoko handiti kuti muve zvamuri mese, kuti muve vana Mnangagwa vave mapuresidendi maticha vakabva nemuruoko rwaticha. But ike zvinezvi muri kukoshesa mapurisa nemasocha. Ticha hamuchamoni semunhu. Saka makuti kwai ticha angoshandira mahara. Imi mukanzi mushandire mahara munoda here? Handimi munee muchidya. Saka iva munoda kuti vangoinda kubasa vane mhuri, munongoti ngavangoinda chete. Zvinorwadza zvamuri kuita zvechokwadi. Vana vedu isusu hatichazivi kuti vachazovei, nokuti vana vedu isusu ndo vachazotadza kudzidza kana maticha akaregera kuenda kubasa. Ende zvichatozonetsera kuvana vedu, vachakura dziri mbavha nokuti hakuna chimwe chinhu chavachaita kusiya kwokungogara chete, nokuti maticha acho anenge asingaendi kubasa. Ende vanoonekwa nani necorona, ndokuti korona ichatowedzera just because kana maticha akarega enda kubasa vana vanenge vangori vega. Haa, zvimwe zvanhu zvacho itai mushwa, fungai kuti muve pamuri papo maticha.
Makadi vabati vestudio 7, ndine chichemo changu chandinacho chokuti nedambudziko takatarisana nedambudziko redu reZimbabwe iso. Isusu vanhu ka tinenge tiri kupedza nguva tichitaura nenhau yezvevatungamiriri vezvematongerwo enyika risiri iro dambudziko redu, kana kuti mapolitical parties and so forth and so on, harisiro dambudziko redu. Dambudziko redu isu ndereikonomi. dai tambo stika tichitaura ne pamusoro pe economy zvekutaura kuti bato zvazodiye zveparliament yese yapindurwa kuti haisisiri imba inoita kuti zvinhu zvifambire vana veZimbabwe zvakanaka ya imba yekuzviidentify vanhu kuti indiri kwanhingi kuita kunge ndozvavakatumwa nevanhu so hazvisi izvo tinoramba tiri mudambudziko nokuti kutaura zvinhu zvisingatibudise mudambudziko
Magadi vashamarare vese vestudio 7 ndinokwasai. Nyaya yangu ini ndeyekuti yesh. Shuwa hakuna Patrick enda seZimbabwe. Zvabva zvandiratidza kuti utungamiriri wese hwangwari hweMDC kubva panguva yavabatsvangirai. Utungamiriri hwanga huchida kugutsa matumbu awo chete. Hapana kana utungamiriri hwaikonyesa zvimwe zvevanhu. Ndichitarisa zvese zvatirikitora naobhiti kuti zvine zvakataura namunzvera wanakupi. Mama kazara vanhu chete vanongoda kuti ivo vaende pamusoro vazikanwe vagutse matongo avo. So vanaguti vaona manje kuti zvavakange vaita vachifungidza kuti vachaenda pamusoro hazvina kubudirira. Vakudzoka kuZanu-PF. Munotaura kuti munhu aizotarisira kutungamirira nyika yei? Zvakaoma hatina kwatinoenda vana veZimbabwe.
Manhere yakanaka vaweStudio 7. Ndinokutendai baba nebasa renyu panepenyuro yepasi rose. Ini chandiroda kusimbisa vana veZimbabwe kuti warege kurasa tariro nekuda kwenyika asi ndinokuda kuti vandu vasimbise nevhesi iri kune chapter kuna Deuteronomy 7 vhesi ya 9 naizvozvo uzive kuti Jehovha Mwari wako ndiye Mwari wakatendeka unosimbisa sungano yake ni yake ninyasha dzake kuna wanomuda Saka isusu tinofanira kurama takabatira pana Mwari wari kumusoro kudenga. Tisabatire pane zvenyika. Ngatisabatire pane zvenyika. Ngatibatire kune umambo kudenga.
Makadii vashamarari. Ndito asitole ndobva pachipinge. Ndokumbira apa kumbopindawo nemupamhepo ndipokuonesaiwo zvinobva pachipinge apa. Chibuwa pachipinge panenge pari kusarira. Musukumbozwawo kuchema kana kusunokuka kana kufara painita nestudio 7 nzvimbo iyoyo.
Vashamari vestudio 7 nenyika yese nenyika dzese hapana dambudziko apa ngatitaurire nechokwadi pamberi paMwari dzidzai kuudza vanhu chokwadi hapana dambudziko pakuti vanhu seveMuzimbabwe sei vafriendly line workers vachiramba kubayiwa kana imwe majority yese haisitomboda kubayiwa hapana dzidziso inonzi hanzi iri kuleka kubva kuhurumende kuti inje kuvanhu kuti vanhu vagumanya vachienda kunobayiwa ndochokwadi chiripo vamunangagwa vakataura kuti kana usina kubayiwa uchashayiwa basa kana usina kubayiwa haukwiri bhazi zupuko zvinoenderana nazakazarubha 13 pa17 inoti ichazouya asi kuti nyaya iri kuitika ndeyekuti bhaibheri rinotaura hanzi kana usina wisdom usina mesa anovhurika haukagoni kukakuleta nhamba yechikara asi kana ukanamata kuna Mwari unogona kupuwa ruzivo nemazuva anoona
makadii kupastudio apo ini ndinoitwawo Kabundora ndiri kuno South Africa ndandiri kukumbirawo kuti kana muchitora vanhu vekutauraka musatitorerawo vanhu vakafanana nanamavhima nanataunga nandoro vanhu ivava vanotaura politics chete iko zvezvavari kutaura takaita mareviews mareviews awakaita ndei maticha ari kungotambura chete ari kutaura nyaya yekubatirana Makano iye ndeye ari kutobatira Makano maticha havasi kumbobatira Makano hurumende hurumende ndeye kutobatira Makano maticha nekuda kwekuti kana vachiti orit vanhu ngavaende kuchikoro vasina kana mari vanonoenda nei ngava vape kamhari dzekuendesa kuchikoro kwacho vaende kuchikoro uyezve wavapewo mari inotenga
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekuremekedza madzimai anoratidza ushingi mukurwira kodzero dzevanhu. Gore rino madzimai makumi maviri nemumwe vakapiwa mubayiro weushingi mumabasa avo nekurwira kodzero dzevanhu kana kuti International Women of Courage Awards. Pamadzimai aya pane manomwe kubva kunyika yeAfghanistan. Gurukota reAmerica rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakabatana nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Jill Biden kupa madzimai aya mubayiro nekurumbidza mabasa avanoita. VaBlinken vanoti kwemakore gumi nemashanu adarika, bazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika reState Department remuAmerica range richipa mubayiro weInternational Women of Courage kumadzimai kubva kumativi mana enyika dzepasi rino anoratidza ushingi neutungamiri vachirwira runyararo kodzero dzevanhu uye kuwanisa mukana wakaenzana pakati pemadzimai nevanhurume. Mumwe mudzimai akapuwa mubayiro ndiamai Maria Kalinsnikova vekuBelarus, avo vakabatana nevamwe kupikisa utongo hwavaAlexander Lukashenko, avo vatonga nyika iyi kwemakore makumi maviri nematanhatu. Mudzimai uyu akatungamira mukuratidzira kwakaitwa munyika iyi mushure mesarudzo dzinonzi nevanopikisa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Mumwe akapiwa mubayiro uyu ndiamai Fayo Fayo Ang vekuBema. Sangano ravo reThe Wings Institute rinopa vechidiki kubva kumarudzi nezvitendero zvakasiyana-siyana mukana wekushanyirana senzira yekuunza runyararo nekubatana munyika iyi. Amai Maximilian Ngombe vekuCameroon avanorwira kodzero dzevanhu mukuedza kuunza runyararo munyika iyi ine kurwisana pakati pehurumende nevakaipandukira vakaonawo mubayiro. Vamwe vakawana mubayiro ndiamai Wang Yu vekuChina avo vanorwirawo kodzero dzevanhu. Kubva kuDRC amai Julian Lusenge vanozivikanwa zvikuru nekurwira kodzero dzevanhu kunyange zvichipinza upenyu hwavo munjodzi vakaremekedzwawo nebazi reState Department. Vamwe vakapiwa mubayiro uyu vanosanganisira amai Marelis Angarita vekuColombia, mutongi Judge Erica Aifan vekuGuatemala, amai Shore Bayat vekuIran, amai Masken Katun vekuNepal, amai Zara Mohamed Ahmad vekuSomalia, Sister Alicia Vekas Moro vekuSpain, amai Ranitha Ganaraja vekuSri Lanka, amai Kanan Gulu vekuTurkey, uye amai Ana Rosario Contreras vekuVenezuela. VaBlinken vanoti madzimai nevanasikana ndivo vanowanzosangana nematambudziko ekutyorerwa kodzero dzavo pasi rose. Vanoti nekuda kwekuti madzimai nevanasikana vari munjodzi yakakura ndokusaka hurumende yeAmerica ichikoshesa kuremekedzwa kwekodzero dzavo munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika. VaBlinken vakati madzimai aya ari kubatsirawo kuti pasi rose rive nerunyararo uye kugadzikana. Vanoti America inotsidza kushanda nekutsigira madzimai aya. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yemadzimai ari kurwira kodzero dzevanhu pasi rose uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Andy Brown nekambo kake mapurisa sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri nevatatu 1523. Vaharuzivishe vanowanikwa vaine mhosva yokukurudzira mhirizhonga. Vana vadiki vari kubatwa necovid-19 voramba vachiwanda muAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuyu zvakare manhero anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanona Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.